Mudzimai wechidiki anogara mumusha weMbare muHarare, muzvare Telmo Kupara, vanoti zuva rekisimusi rakakoshera vechitendero chechikristu saivo, sezvo richidzidzisa rudo rwavanoti rwakaratidzwa naMwari kuvanhu.
Nguva yeChristmas yakakosha nokuti isu vatendi ndopatinorangarira kuzvarwa kwemwanakomana waMwari, Jesu Kristu, uyo akazvarwa kuti atifire zvikadzo zvedu. Ende nguva iyoyi kazhinji tinoswera nemhuri dzedu.
Asiwo variko vakafanana naamai Kelly Mapfumo, mumwe mudzimai wechidiki, avo vanoti zuva rekisimusi rakangofanana nemamwe mazuva.
Ini nemhuri yangu tinongomuka tichidya semazuva ese, tichingopfeka semapfekero atinoita mazuva ese. Izvozvo mwana wangu muhombe ane 8 years, but haatombochemere hembe dzechrismas nekuti hachisi chinhu chatinokoshesa mhuri medu. Kana tichida kungozviitira nguva yakakosha semhuri, tinongotora rimwe zuva chero pakalenda, hatizi limited kune krisimusi chete.
Mufundisi wechidiki anotungamira svondo yeGreater Love Ministries vaRonald Mhlaba vanoti kisimusi izuva rekurangarira zvakanaka zvinenge zvakaitika muupenyu hwevanhu kubva gore richitanga.
Zuva rakadaro tinoricelebratira kuchechi, tonozoricelebratira kudzimba nemhuri dzedu. Inguva yekupembera, inguva yekuzorora, inguva yekutenda Mwari mudzimhuri nezvose zvaanenge achititira, reflecting the year kwatabva nekwatinenge tasvika. So izuva rakatikoshera, izuva ratakamirira, izuva ratichapembererera.
MaKristu pasi rese anopemberera zuva rekisimusi musi wa25 zvita gore negore, vachirangarira kuzvarwa kwaJesu Kristu, uyo vanotenda kuti akauya kuzofira zvivi zvavo. Asi hasi MaKristu chete anopemberera zuva iri, sezvo kunyange avo vasingaiti zvechitendero vachitora mukana wekuti vazorore kubva kumabasa, vachishanyira hama neshamwari, vachibika tunonaka twekudya nekunwa zvakasiyana-siyana zvinosanganisira hari yemadzisawira. Ukuwo murapi anoshandisa mishonga yechivanhu vanozikanwa nekunzi Mbuya Muchadura vanoti zororo rekisimusi harinei netsika dzevanhu vatema.
Patsika dzedu sevana veZimbabwe hatina zuva rinonzi kisimusi. Hazvina zvazvinotibatsira kana kuti zvatingadzarasikirwa nazvo tikasaripemberera. Isusu patsika dzedu tine mikwerera, tine nhuruka. Kufa kwomwedzi nekumuka kwavo, kuchena kwejena guru, ndo zvedu isusu zvatingapembere.
VaWillard Mutoti, baba vechidiki vanogara kumatita 2 kugokwe, vanoti zororo rekisimusi rinovapa mukana wekuti bhizimusi ravo rekugera vanhu misoro rivawanise mari yakati wandei.
Ini sababame zuva irori ndozvavanoita kuti basa rangu rofaya. Vamwe vachidya mari ndiyo yandichitodyawo ndichitoitorawo iyoyo ndichiiswawo muhuma. Saka zuva irori rakandikoshera zvokuti, nekuti izuva rinokwanisa kuunganidza vanhu pabhizinesi senda pandoshandira.
Asi mukufara kwese kuchaitika, mapurisa eZimbabwe Republic Police anokurudzira veruzhinji kuti vafare zvine mwero. Tinzwe mashoko eyambiro kubva kumutauriri weZRP mudunhu reHarare, Inspector Lakmo Chakanza.
Tisanyanye kufarisa mazuva akangofanana, ngatizvidzorei, ngatizvibatei. Kana tichienda kunofara navamwe, ngatingoendewo tongonofara nguva diki. Kana nguva yekudzokera kumba yakwana, todzokera kumba. Tisanyanye kuti usiku hwese.
Munguva yezororo rekisimusi iri, vechidiki vanowanzoita misikanzwa inosanganisira kutora zvinodhaka, kupindana nenyaya dzepabonde uyewo kuba chaiko. Kunyange veruzhinji vakawanda vari kuti gore ra2024 rakanga rakavaomera, vhiki radarika mudhorobha reHarare vanhu vakanga vari ivhu namarara, vachitenga hembe, zvikafu, zvinwiwa nezvipo zvekupemberera zuva iri. Vechidiki vakawanda vanotora mukana wezuva rekisimusi uyu kuzororawo kubva kumabasa, pamwe nezvidzidzo zvinowanzovatorera nguva yakawanda, vachizvifadza nemimhanzi, kushanya, pamwe nekutandara nemhuri dzavo vachiita mabiko. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.